gadziriro yeikasa pari zvino yamira pakanaka zvikuru kana takatarisa venue yedu papera pari zvino. Totarisawo zvakare vaya vari kuuya kuzotaura maspeakers edu kubva kunyika dzakasiyana siyana vese vakonfema. Vamwe vatotanga kupinda munyika muno kubvira svondo rakapera tanga tatova nevanhu vaakutouya. Kune aya anoitwa anonzi mapre-conference activities, vamwe vakatotanga nezuro. Zimbabwe sekuziva kuri kuita vanhu takaipiwa conference iyoyiyi tiine mwedzi mina chete yekuti tigadzirire. Saka patiri kuona patava iye zvino tinzwa kufara zvikuru. Mahotedu mazhinji emuno Harare mazhinji acho atozara pari zvino. Saka timu yedu iri kuita zveaccommodation pari zvino. Vanhu vanga vakangogadzirira vachiziva kuti pamwe mahotera edu anogona kuzoita mashoma. Saka pane vanhu vane dzimba dzavo, vane malodges avo vanga vakanyoresa zvakare. Saka vakungotarisa mudatabhesi vanhu vari kubhuka, vari kuwanikwa vari kuitwa kunzvimbo dzese idzodzo.
Pane vamwe vanga vari kushushikana ivo vachiti mari dziri kutaurwa kuti vange vachibvisa kuti vapinde mumusangano uyu dzakati wandei. Pane zvichaitwa here kuti muedze kuti vamwewo vangange vari vaya vanoraramba neutachiwana HIV AIDS vapinde pamari dzinenge dziri shoma?
Takatarisa vapa vanhu vanorarama neutachiona HIV. Hurumende yedu yakaisa mascholarship, vazhinji vavo vakaapplya vakakwanisa kupiwa kuti vakwanise kupinda mumaplenary sessions. Saka vazhinji vavo vanga vakaapplya vakapiwa mascholarship. Totarisa zvakare kuti kune vamwe vanenge vasina kuwana mascholarship asi vachida kuuya zvakare. Kucommunity village kwedu ndokunenge kuine people living with HIV lounge yayo yekuti vanhu vanenge vachigoverana, vanana chiremba vanenge vari ikoko vari kutaura navo pamusoro pendonga iripo. Zvizhinji zvese zvinoitika munyaya dzeHIV zvinenge zviri kuitika ikoko. Ikoko vanhu havatarisirwe kubhadhara kana mari iripo. Mari yekubhadhara inodiwa iyai yama300 ari kutaurwa yevanhu vemuno muZimbabwe ne600 kune vaya vasingabvi muno muZimbabwe. Imari iri kubhadharwa nevanhu vanongokwanisa kupinda imomo asi vasingakwanisi vanokwanisa kuenda kucommunity village.